manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 8 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunyangwe nyika nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora nyaya dzekupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa kwevanopikisa, vasori nemapurisa vanonzi vari kuramba vachienderera mberi vachiita izvi. Asi hurumende iri kuramba kuti vanhu vari kungosungwa pasina mhosva dzavapara. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi emaOlympics kuParis. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe nyika nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kushora nyaya dzekupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa kwevanopikisa, vasori nemapurisa vari kupomerwa mhosva yekuendera mberi vachiita izvi pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare mwedzi uno. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose anoti Amnesty International neHuman Rights Watch aburitsa mashoko kuvatori venhau achiti vanhu zana nemakumi matanhatu vasungwa kutanga musi wa16 mwedzi wapera. Akurudzira hurumende kuti isunungure vanhu ava. Atiwo SADC inofanira kuudza Zimbabwe kuti imire nyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanhu pamberi pemusangano wayo uri kuitirwa munyika. Zvichakadaro muzinda weAmerica muZimbabwe watiwo unowirirana nemashoko enhumwa yeUnited Nations munyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanorwira kodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Defenders amai Mary Lawler ekuti kodzero dzevasungwa dzinofanira kuremekedzwa uye wopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nasiwo Zimbabwe Catholic Bishops Conference yaburitsa mashoko ichiti iri kushushikana nemamiriro akaita zvinhu munyika. Yati zvinosivisa kuti vanhu vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo kusanganisira yekuratidzira iri mubumbiro remitemo. Mabishop aya ati ari kunetseka nawo nekupambwa uye kuitwa kafira mberi kwevanhu senzira yekuti vasataure nhunha dzavo. Vakurudzirawo vanhu kuti vaite zvinhu murunyararo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Law Organization vamujodzi Mutandiri.
Vanhu vakataura kuti hatisi kutonga zvakanaka, hatisi kutonga zvinojekerere, maraiti edu ari kumbunyikidzwa. Hurumende yakatageta vanhu ivavo ichiti nyararai. Zvinopari zvino tiri kunzwa vana vacharamba nana miti mangwana vachitaura kuti aiwa munozotaura vaenzi vaenda. Ingave nyika here yekuti tombomira kufema kusvika vaenzi vaenda? Hakuzvisizvo zvinorhanwa zvichiita nyika. Vana veZimbabwe vanofanira kuti vaexpress zvavanoda kuexpressa. Hurumende inofanira kuvateerera, inofanira kugara navo pasi ndokuti tivake nyika yacho.
Zviri kuitwa neSADC vamutandiri, vamwe vari kutiwo SADC inofanira kutsiura hurumende yeZimbabwe. Zvingabatsira here izvi kana kuti kungopedzera hako hoko padehwe retsindi?
Pari zvino kusvika patasvika zvinenge zvisina kunyanya kubatsira sitereki, nekuti takaona vamushande 2018 vanonyora zvakajeka kuti aiwa Zimbabwe nematambudziko akadai akadai anofanira kuti agadziriswe. hurumende zvayaita zvekupfura vanhu hazvina kunaka. 2023 SADC Observer Mission yakaburitsa report inonyatsotsanangura kuti aiwa zvaitwa nehurumende apa hazvina jekerere, sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. 2019 muna January takaona hurumende ichiuraya vanhu vanotosvika kuma17. 1 August 2018 takaona zveichiuraya vanhu pesa apa pasi rese, kusanganisira vezvematongerwo enyika kune dzimwe nzvimbo wokunze kweAfrica nemumaopposition parties emuAfrica vanoti aiwa Zimbabwe yananai nevanhu venyu zvakanaka, dzadzirisanai nevanhu venyu zvakanaka. Asi SADC inoramba ichingohwanda nechibvuno pachinhambo chekuti igadzirise matambudziko ari muZimbabwe.
Vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi Mutandiri vachitaura vari parunhare muJohannesburg, South Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi tikatanga nekuvabvunza nezvenyaya yekuti sei vanhu vari kuitwa kafira mberi.
Chinoitika ndechekuti kana munhu akabatwa nemapurisa akaenda kukoti, dare rinomubvunza kuti une chekuchauri kunyunyuta here maringe nemabatirwo awakaitwa. Hatina maripoti isati andwa ekuti pamberi pedare pane vakaenda vakanotaura kuti isusu takarohwa zvisina tarukano, saka ndicho chinyunyuto chatinacho. Saka vari kudaro ndo vanoziva vanhu vacho vakarohwa nepavakarohwa, nekuti isusu tinoteerera zvinenge zvabva kudare rezimhosva kuti pavanobvunzwa vataura kuti chii.
Asi tiri kunzwa kavamwe vakaita savachere veAtuza vaHonorable Ziyambi vachiti vakatura kudare kuti ndo zvakaitwa, dare rikakurudzira kuti nyaya yacho iongororwe.
Ndinotenda nematauriro amaita, manyatsotsetsemura zvakanaka kuti vakatura kudare zvinove zvandataura. Dare rikati nyaya yacho ngaiongororwe, saka ngatimiririrei ongororo netsvakurudzo chazonoendeswa kudare.
Vamwe vari kutiwo kusungwa kwevanhu kunenge kwakusvibisa zita renyika pamberi pemusangano wacho weSADC, nekuti zvaakuita kunge mumba umu musina kunyatsowirirana munogara muine bopoto.
Vanhu vedu vajaira kupiwa tushuga kana kuine musangano uri kuitika kuti vange vachiita zviri kuitika izvi. Kana pasina musangano vanai vari tonho, asi vaane manyemwe. Ndosaka makaona minista vedu vanoona nezvemukati menyika vakataura kuti kana mukaonererwa mukarega kuteedzera mitemo mapurisa achakusungai.
Asi dzimwe nguva Honorable, umwe umboo hwacho unenge uri kupuhwa mumatare ndewekuti vanhu vakazombopara mhosva makore adarika, kwete kuti dzine chekuita nezviri kuitika paSADC apa zvaakuita sekunge vakungokandwa muzarira kusvika musangano wapera.
Kune nzira dzinoitwa nadzo nyaya kumatare, saka kana nyaya idzodzo dzichiitwa dziri kumatare, ini ndikazozviti ndini ndaminister of justice ndaakunopa bhara rekuti uyo musamugarise mudare, uyo buritsai, ndo inonzi kupindira munyaya dzematare zvinorambidzwa nemitemo yedu.
Gurukota zvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Nekuda kwenzara yapfunya chisero mudunhu remudzi maShonaland East ichibata zvakanyanya vana vadiki, mamwe masangano ave kuenda kunobatsira vagari vemunzvimbo iyi. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Suzan Nyongano, mugari wemubhuku rasabhukurima mudunhu remudzi, avo vane vana vana, vati kushaya chikafu kwave kupa kuti vararamise vana vavo nehwaku mukwaku.
Vana vari kushaya chekudya, tiri kuraramisa vana nemasau kana kuti mauyu.
Mudzimai wasabhuku Naison Kurima, amai Stella Kanimba, avo vakataura vakamirira murume wavo akanga asipo, vakati naivowo vava kutotakura mitoro yevazhinji vanounza vana vavo kuti vazowana zvekudya pamusha. kupisa pavo.
Zara, ichinu chakao mabosu wanuazinji wanutuwe kwa sabuku. Patichema chima nzara, zinu sa sabuku, chikafu chaicho chukutu nita, kuna chikafu.
Muzare Susan Mafigu, abo wano gara omu bukura sabuku kurima. Vati nukuda kwe nzara, baba kujika kamwe chete maneru, wosira zimwe wana.
Nzara, iripo, atinaka na chinu chataka mbukua, kana chataka wana, amuna, shukuti, tunuzengua tunuko na kungojika kawani pasua, waka ngojika opori jikuwa kusini, kosu ngono kasaza kumaniru.
Mumwe mugariwe mumusha uyu, amai nao memanyonga, vati nukuda kwe nzara, chava kuponesa wana ibota ravari kubikirwa munharaunda umu.
Poli jiru kubatsira kuwana waka wanda, nuti tusanga nisa shakasiana siana mwanu mfane shisho mashuga, tusanga nisa saka wana waru kujika wati.
Kanzura muwad 17 kumuzi, va Kingston Shero, vati ichavano kumbira chete rubatsiro rekuti vapedze dambudziko renzara radzika muzi munharaunda yavo.
Daita kwanza kubatsirwa, panyeche kujika, nukuti isu sewa tunga miriri, munongozi waku tunga mirira munane nzara, munano gona kuita asha, asikuni mzifri asha, nzara iru konzeresa.
Vanoshanda muofisi yeze kujika kuno vaka muviri kana kuti nutrition officer msanganore UNICEF, Muzare Progress Katete, vati sanganora uriri kubatsira chose nezivo kunavana amai vemudunu remuzi, kuti vape vana zvinovaka muviri kunyangwe kuine nzara.
UNICEF iri kusupporta hurumende yeZimbabwe kubudikidza nebazi rezveutano kuita maprogram.
Vachitaura vakamirira hurumende uye vari ivo mukuru munyaya dzezveutano mudunhu remuzi, vakudzai madamombe, vanoti bazi rezveutano riri kuedzawo neparinogona kubatsira vana.
Village yega yega inofanira kuungana then vounganidza kuti auya nehupfu, auya nebeans, auya nematemba, auya nemukaka, vobatana vese vobika porridge rine yatinoti four star diet.
Chiremba Dr. Simbi Soranga vanoti vana vakasawana zvekudya zvinovaka muviri vanogona kutadza kukura zvakanaka. UNICEF yakatoisa chikumbiro chemari inodarika mamiriyoni makumi masere nemana kana kuti 84.9 million United States dollars. Mari iyi yakanangana nekubatsira vanhu vanodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1.34 million kusanganisira vana zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 866,000. Kushandika kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino kwakakonzera kusanaya zvakanaka kwemvura zvapa kuti vanhu vemuZimbabwe mamiriyoni mapfumbamwe vatarisane nenzara kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamira Studio 7 kumudzi, ndini Jeffrey Moyo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova gurukota rezvemari muMozambique vaManuel Chang neZuro vakabatwa nemhosva mudare remuNew York yekuita zvechioko muhomwe. Vanonzi vakaita uori wakapa kuti nyika yavo irasikirwe nemari inosvika mabhiriyoni maviri. VaChang havasati vapiwa chirango chavo, vanonzi vaishandisa hurumende sechibatiso kuti vakwanise kuba mari idzi. Russia yati yave kutora mamiriro akaita zvinhu mudunhu rayo rakapambwa neUkraine reKursk senzvimbo inoda kugadziriswa nechimbi chimbi, uye inoti yatumira mauto kunobatsira vagara variko kudzivirira dunhu iri. Izvi zvinotevera kupinda munzvimbo iyi kwakaitwa nemauto emuUkraine mazuva mana adarika. Kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kuchera zviborani matunhu ose pavaitsvaga rutsigiro, kunonoka kuitwa kwebasa iri kwave kupa kuti vanhu vakawanda kumaruwa vatarisane nedambudziko rekushaya mvura. Izvi zvakanganisawo kana zvipfuyo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Muna 2022, mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa, laka parla chirongwa chekucherera vanhu zvibhorani kana kuti presidential bore drilling scheme, vachivimbisa kuchera zvibhorani zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 kusvika gore rinouya. Asi kusvika pari zvino, zvibhorani zvinosvika zviuru gumi kana kuti 10,000 ndizvo zviri kutarisirwa kunge zvacherwa panopera gore rino kunyange vakawanda. Vari kuti muroma uzavirwe nerwizi. Kunonoka kucherwa kwezvibhorani uku kwave kupa kuti vagari vakaita saamai Mirrorize Nhumbu vanogara kwazvimba mudunhu reMashonaland West vapedze nguva yakareba vachitsvaka mvura.
Mvura kwatinowana hedu anei mufambo nekuti nguva idi zhinji kuti tichebasa inotopera uchichera mvura.
Amai Zinhumbu vanoti dambudziko remvura rave kuwedzerwa nekuti zvipfuyo zvavo zvinenge zvichidawo kunwa. Amai Mezi Zvitsvaka vanoti zvibhorani zvinoda kuti zvicherwe zvakawanda.
Tinangotiitira zvavo chimwe chibhorani kana kutsvaga munhu zvekuita kuti tiwane mvura yakawanda.
VaPatrick Mangani vekuZombe mudunhu reMidlands vanoti vave kupawo mombe dzavo mvura pazvibhorani zvichiri kubuda mvura. Asi Mambo Nembire, vaClemens Nembire, vanoti nzvimbo yavo iri kubatsirwa nemasangano akazvimirira anovacherera zvibhorani.
Iri matambudziko ashaite asi nyaya yemvura iri kubatwa chaizvo zvakanyanyisa. Pane masangano anouyawo achibatsira. Kune vanhu vakaendeswa kuzvikoro kuti mabhohoro aya anenge akafai amutsiridzwe.
Gurukota rinoona nezvekurima Dr. Elias Masuka vanoti mombe zviuru gumi dzafa kubva muna 2023 kusvika gore rino zvikuru kumatebeleland north nekumatebeleland south nenyaya yekushaya mvura. Nzvimbo dzanyanya kusangana nedambudziko iri dzinoti Cholocho, Bhinga, Mangwe neBulilima. Mhuka dzemusango dziri kuitawo dambudziko rekushaya mvura zvopakuti pave nekunetsana pakati pevanhu nemhuka. Mukuru mubazi reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA, Injinia Wanda Mutsago, vari kuona nezvekucherwa kwezvibhorani mudunhu reMashonaland West vanoti pari zvino kwacherwa zvibhorani 210 kana kuti 210 kunyange vari kutarisira kuti pange pacherwa zvibhorani zviviri pawadhi yega yega mukupera kwegore rino. Injinia Mutsago vanoti dzimwe nguva vanoita dambudziko rekushaya mvura. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obedjiri vanoti havana uwandu hwezvibhorani zvacherwa munyika yose sezvo vasati vawana uwandu kubva kumatunhu ose. Gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika reZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC rinoburitsa pachena kuti vanhu zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% vanofamba rwendo runosvika kana kudarika kiromita kusvika panowanikwa mvura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nuraijena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuti muzvitaurire Mega zvamunofunga.
Mamusoro anangoma Jonga akandimiri nevamwe vese vashamarari. Ini ndini Adam Chitauro, ndiri muno muSouth Africa kukomani, ndinonzwa kuringe kulinge. Ndiri kutaura pamusoro pekuti masoja zvaadirwa nyika dzese. Zviri kureva kuti masoja against isusu here, vadi kungotaura masoja kuti aiwaka nemapurisa kuti kumuratidzire hamuite munyika muno kuti hakungokusungai tingokuvharirai musina mhaka mhosva dzamapara nezvese zvavari muchiita munyika muno hamuchabvumirwa kana kuchema kana ita sei. Anaunzai kana masoja kana makateerera kuti vane Zimbabwe muno mhamubvumirwe kustraika kana ita sei, kuti vatagara taziva isu vane Zimbabwe tiri kuenda kupi.
Makadi Studio 7, aiwa tinokudai makadaro, rambai nhau dzinozipa. Aindambotaurawo nezviri kutaurwa nemusangano wezano vana Mutsvangwa wana munangagwa namurapira kana marapira zvanzi izvo yuti yose iri kuti vamunangagwa vanovada kuti varambe varipo kusvikira madhonga mera nyanga ko zvino takuona matenga motokari dzepolisi dzinodira vanhu mvura inovava nezvimwe zvakudei kwemuvanhu iyoyi kuti ichitaura kuti vamunangagwa vari kugonera nyika nhai vanhu wee tipindireiwo nhai tibvunzireiwo vanhu vezano kuti kana yuti yese nevanhu vachitaiwa vamunangagwa vari kugona basa ko masoja mumisha yevanhu vari kudeiko chii chakuitika aiwa musade kudaro muchinyepera vanhu chokwadi ndechekuti muri kuziva kuti hamuchadiwe
bho here pastudio 7 apa asi kunoku bho kunoku eshi munoziva USAID vanhu vari muamerica ka mwari varopafadza zvisingaiti avaropafadza vanhu vari muamerica because vanobatsira vanhu vari kunoku asi vamwe vanhu vacho vanobatsirwa manje havana musoro manje problem ndeyekuti chikamu chavanotumira ichechechi chinopiwa vanhu neworld food program chichizosvika kunana kumaruzevha kwedu kumamisha uku kuzimbabwe vanopiwa chikafu chese icha chinotorwa nevashei nasabhuku ndo vanotora nemakanzera vanoba munhu wani anogona kutozopesera awana 5 liters yechibagiri out of kana mini kuti haumaini tanzi dzinenge dzauya pawadi but zvizhinji zvese zvinotorwa nemasabhuku nemapurisa avo nenhenge ukangoonekwa kuti haiwe unotaurisa kana kuti une hauchatonyorwi vanonyorana pachavo iyoyo musabhuku nemushe nemakanzera ezanupiefa vanhu vazhinji vari kutambura pazimbabwe ndatenda hangu handina hangu mashoko akawanda ndozvandaida ngu kuti ndizivise chaa vanhu vanopa vanhu zvinhu kuamerica mwari avaropafadza dambudziko ratinaro kunoku madzishe edu nezanupiefa tarwadziwa panoku vanhu varwadziwa hama dzangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vanoda kutumira mashoko avo tumirai pawhatsapp number dzedu dzinoti +1 202 465 0318 tinokurudzira kuti musashandise mashoko ekunyomba uye mongoti gaga kuti tikwanise kutora vanhu vakawanda munhau dzemitambo mumhanyi wemuzimbabwe nzinde refu kana kuti marathon Isaac Mpofu ari kutarisirwa kumhanya mangwana makwikwi emaolympics ari kuitirwa kuParis mumwe mumhanyi wenzinde refu zvakare Rutendo Nyahora ari kutarisirwawo kumhanya nemusi wesvondo nezuro vakawanda munyika vakafara nemamhanyiro akaita vamwe vaimirira zimbabwe mumakwikwi e200m makanaka ishe charamba natapiwa nashe makarao avo vasina havo kukwanisa kuwana menduru asi kuti tinzwe nezvemakwikwi emaolympics marvelous muchanganya uye westudio 7 abata vari kutungamirira chikwata chezimbabwe kumakwikwi aya varingisai mapondera
Zimbabwe yasara nematinoti mamarathon tine vamhanyi vaviri Isaac Mpofu ari kumhanya mangwana naRutendo Nyahora auyo achamhanya musi wa11 ndo kwekupedzisira kwemitambo yemaolympics iparticipation yezimbabwe
tinoona nezuro takaona vakomana vezimbabwe vachimhanya mu200m makanaka charamba natapiwa nashe makarau matambira seimi zvakabuda apa
izvi ndozvinonzi zvisakamboitwa sekutaura kwedu pachivanhu takafara chaizvo nekumhanya kwakaita vakomana ava mukatarisa ndisu neamerica bazi tanga tine vanhu vanodarika mumwe chete vari mufainari hazvo izvi zvinhu nyore kuita nyika yose vakamhanya chaizvo vakomana ava uye tiri kufara nyika yese iri kufara nemamhanyiro avakaita
tombodzokera kune vari kumhanya mangwana mungati vakagadzirira zvakakwana here
aiwa kugadzira vakagadzira chaizvo Isaac Mpofu anovimbisa kuti achashuwa zvidavado zvake mangwana Nyahorawo anotaurawo kuti akagadzirira uye muchange muchimuona zvadavado zvachapa vanhu pakumhanya kwavo
muri kuwana zvizvarwa zvezimbabwe zviri kutsigira here zviri kuitika ikoko kumaolympics uyezve mungavakurudzire kuti vaite sei panguva ino
chikuru chekutanga kunamata kuna mwari kuti vamhanyi vedu vamhanye zvakanaka vapedze makosi avo zvakanaka vongu vari kuuya taita vakatishanyirawo vanouya vachingodongorera vachiona kuti zvakamira sei vachipromisawo zvavachaona zvavachakwanisa kuitawo patitoramba tichikurudzira kuti samangwana marathoni inomhanywa 42 km vese vanogara mubroki nemarathon nevakabudawo vachiwevha mafuregi ezimbabwe zvinopawo kuridziro kuna naisaac nenyahora vachange vachimhanya saka tinovakumbira vamire mumasaidi memarodhi vachiweverawo vana vedu kuti vange vachiitawo zviri nani
muchago uyu uchange uri kumhanyiwa kupi uyezve vanenge vach vachida kuona vanoenda papi chaipo.
Mujao uyu manywa imarathon saka inotenderera Paris yese. Ichange ichimanywa vachitendera Paris yese 42 kilometers dzinotenderera muno Paris. Route yacho vakangoenda padande mutande yakazara iripo inokurakidza kuti vachamhanya neruti pachipfuura nepapi nepapi. Magadziriro akaitwa ruti ndeyekuti ipfuure nenzvimbo dziri scenic dzatinoti dziya dzine zvioneko. Saka kunenge kune nzvimbo yakawanda chezvo kuti vanhu vangakamira maside memaroad vachiona.
Varingisai mapondera ndivo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kuma Olympics vanga vari parunare ku France na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7.
Ichi waza Friday my darling. Waza Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare svondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi Brighton Chibodo iyo iri kukokerwa na Evans Zininga we Studio 7.
Magitare ndakazvitanga somewhere kuma 2015 yazotanga kurekoda album redu mugora 2019
veukama vabereki vaitwo kudi muchizvitanga
na vabereki vangu havana kubvira kwambeta dambudziko nemagitare zvikuru sei baba wangu ndingatoti ndiye mumwe mutsigiri wangu mukuru vatsigiri wangu vose vakuru
saka iri kutambirwa sei muchaunga womumimanzi
pari zvino hatina chekushora mimanzi iri kutambirwa zvakanaka makomments atiri kuwana anofadza zvikuru
matambudziko api hamunosangana nawo muindustry yenyu.
Ma challenges atinawo mbasa reduro zvemanziri imari kunyanya pamari pakatomi kurizwa kuma national radio stations ndozvimwe zvatinochemera kuti daita batsirika nezvinhu izvozvo hatingadai tiza kuti tinokasira kufamba.
Vanoda kukubata iye vanokuwana ikupi?
Vanoda kutibata vanotibata panhamba dzinoti +27 68 59 2 1 6 5 8. Namba idzo dziri pa WhatsApp nemakozi. Vanokwanisa futi kutibata zvakare pa YouTube Brighton Chibodo, pa TikTok Brighton Chibodo, pa Facebook Brighton Chibodo and Thunder Express. Anotitevera ipapo tiripo zvakare.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu kuti kudii?
Mashoko anengada kupako vatsigiri vedu ndekuti damba refata kuigira iri. Tinokumbira muti tsigirewo nekusubscribe ku YouTube kwedu, follow ma Facebook pages edu, muchiri kuisa manzi edu kuma radio stations kuti shoko redu rifambe kuvanhu vose. Tinokutendai nekuti tsigira tiri kubva patiri nekwatiri kuenda. Tinotenda nezvamuri kutiitira.
Woza Friday chindipa kamwe chete kekubudana kwomudariro kanzwisa. Chimborova zvishoma nhasi.
Kambo kanoda kuti ndibude nako mudariro ndiridzireiwo kambo kanonzi zita rangu.
Thank you.
Aiwa chipo chinenge chiripo awandi muimbi Brighton Chibodo nechikwata chake chinonzi Thunder Express mukomana anobva pamasvingo apa kupikita asi iko zvino achigara kuSouth Africa. Vatereri musa kanganwe kuterera chirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa nezviri kuitika kuOlympics kumaOlympics kuParis. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyamina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mgera ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 9 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endaba zethu namhlanje.
Uhulumende weZimbabwe kakhuzwe ngalokho akwenzayo. Uhulumende owangena vele elihlongandlebe namhlanje 40 over 40 years.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ne-United Nations isikhohlo seMelika eZimbabwe nabezokholo bakhala ngokubotshwa mahlayana kwabantu kweleZimbabwe.
Kenya buza wato mshagatiri wa watata mfopo lati simi ya mikona ilo kisiani meluti yena achie wana li inda weyami mwagachio ya kenya yami nafikila pa 81
hizda kamizi zilepana labalwa impi ya mkululego apatatela imizi la madelo lima kutoa isikaba somtulo as it was a Friday zonke lezi ndaba lezinye ziyala ndela. Inhlanganiso ekhangazela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni wonke jikelele ye-Amnesty International isikhodlo somela elemelika eZimbabwe umanyana wamazwe omhlaba owe-United Nations amabandla ezokholo labanye bathi akumelanga eleZimbabwe libophe emahlayana abaphikisayo labalwela ilungelo likazulu. Imibiko le yethulwe kulabantu abedlula ikhulu abavalelwe e-remand prison besetshenziswa amacala okuqoqa okutshengisela emgwaqweni ngesikhathi somhlangano we-SADC Summit kanye labatshengisela phandle komthethwandaba besola ukubotshwa kwabaphikisayo. Abezindaba abezimlive babika njalo ukuthi abantu abahlome ngemibhobho egoqela ama-AK-47 bazame ukuthumba umkhokheli wenhlanganiso ye-Trust Africa umnumzana Brix Bomba namhla eHarare. Kubikwa njalo ukuba amapolisa adinga njalo abanye abaphikisayo okuthiwa bathuthozela udlakela. EleZimbabwe lizaqhuba umhlangano we-SADC Summit kusukela mhlaka 17 kunyanga yonale. Uza sihlaziye okwethulwe izinhlanganiso ezithiyeneyo nesigodlo seMelika eZimbabwe kanye lokwenzakala elizweni lonke jikelele. Uthabuka Ncube uqoqelo nobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yena othi inkuthazo le ilakho ungalalelwa.
Ubona kuyimibiko eqondileyo ukuthi uhulumende weZimbabwe kakhuzwe ngalokho akwenzayo. Uhulumende owangena vele elihlongandlebe namhlanje 40 over 40 years elokhu esenza into engaqondanga, into embi kakhulu umhlaba wonke lo ungawukhangela usuvuma ukuthi ukubuswa kuyatshiyelwana ngoba lokhu ku-about ukuhlala esikhundleni. I-South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique, Oswaziland, Lesotho khonapho makhelwane bonke bayatshintsha uhulumende thina yithi okungatshintsha uhulumende okumele umuntu azayegenqulwa.
Abanye eZimbabwe ikakhulu abalwela amalungelo oluntu bayakhala njalo bathi uhulumende usebethusela ngemva kokuba kubonakale izimota zamasosha zibhoda kanye lendizamshina. Li kubona njani konke lokho?
Ye vele uhulumende lo uphila ngokwethusela. uvele waphila njalo umbone senzogugura wundi kwakuyikuthi abantu kabesabe bavume into ayifunayo. Umnanga kwanjobe sesikhundleni abantu kabamfuni. Uyakwazi futhi khona kuvele uyesaba uhleli ngovalo. Yikuzifaka esikhundleni kuvele kubi khona apho nxa uzifakile uzaphinda wesaba ivini nxa ubona izithunzi ubalekela izithunzi ozibonayo. Ngoba kawungenanga ngendlela.
Abanye abalwela amalungelo oluntu bakhala ngokuthi uhulumende uqakathekisa abantu bemzini esemisa amalungelo kaZulu. Libona njani lokho?
Akaqakathekisi abantu bemzini, uqakathekisa isikhundla. Ukuhlala esikhundleni ngoba abantu bemzini ngabe uyabaqakathekisa ngabe wenza lokho abantu bemzini abakwenzayo emizini yabo. Kodwa ke simbona esenza lokho abantu bemzini abangakwenziyo emizini yabo ngabantu abahloniphayo abahlonipha ilungelo loluntu lakho konke.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye Freedom Alliance ubexoxa ecingweni loTaboka Ncube we Studio 7 eseJohannesburg wele South Africa. Siphinde xoxa njalo ngodaba lolu lo mnumzana kudakwashe Musaka, umkhokheli wenhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF Forever Associates Zimbabwe.
I-US Embassy le-Amnesty International bake babhalela yini i-Britain ukuthi ikhiphe laba ababotshiwe e-Britain be-protest? Ngoba nxa bengakatsheli bona nti, they should not pretend to be champions of democracy when it comes to Zimbabwe. They should let us run our own affairs as we see secure for our people, fit and secure for our people. I-government cannot watch abantu abayiphula umthetho ngoba kule-US Embassy ezabhala i-ultimatum ukuthi abantu bekhitshwe. Abantu bayiphula umthetho, uhulumende ubonile through the security apparatus kule-evidence yakhe iyabe iqinile against abantu bona labo. So laba bona nxa bengela i-evidence bengakwazi ukuthi kwenzakalani, akumelanga begijime ukubana bethi abantu bekhulume.
Abanye bakhala ngokuthi abantu bemzini abezayo laba abesadiki babenza ukuthi kube lokubotshwa kwabantu okunje, besithi nxa kusiba labantu bemzini kuyamiswa na amalungelo abanye ukuze kwamukela abantu bemzini.
It's actually the other way around. Abantu laba ababotshiweyo bona nxa kulento efuna ukuyenzakala eZimbabwe kumbe kulabantu abemzini ababuyayo kumbe kulento esuke kuyihosta, into esiyaziyo ukuthi bayaqalisa idrama yabo, bayaqalisa ukueka, beqasa ukuba ngumsindo, beqasa ufuna ukuvusa umsindo, kwesinye isikhathi beqamba umsindo ukuthi bagidnetshiwe, kwesinye isikhathi beqamba amanga ukuthi betshayiwe, besenzela ukuthi ilizwe libe lamadaka lingcole.
Abanye bathi uhulumende usesethusela abantu ikakhulu abalwela amalungelo oluntu, bathi kubonakala izimota zamasosha lendizamchina ezipatrolayo, besithi lokhu sekuyikwethusela uZulu.
Nxa ufuna ukwenza into embi yethuka, nxa ungafuna ukwenza into embi yethuka, abantu bazihambela sibili lapha santando every day, bazibona bazidlula ngoba akula nto embi afuna ukuyenza. So wena nxa kulalokhu okubi ofuna ukukwenza kumele uyethuke.
Lo umkhokheli lo umnumzana kudakwashe Musaka, umkhokheli wenhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF Forever Associates Zimbabwe ubexoxa loTaboka Ncube we Studio 7. Umphathi ntambo wendaba zekhaya umnumzana Zihambi Zihambi uthi abantu abathi bakhahlanyezwa ngamapholisa kumele beyemangala emapholiseni, njalo eleZimbabwe lingeke liyekele ukubopha abantu ngenxa yomhlangano weSADC Summit. Izakhamizi ezihlala kuvillage 2A eNsuza esobeleni seMatoeland North zindlephana labantu bokuza abazicandela imizi, besithi bangabebandla leZANU PF. Laba bantu bafaka imizi mahlayana lasemadlelweni, njalo bahluthuna lensimu zabanikazi bengagqize qala. Kubika ku-Elsa Jesus Banda.
Babuya ngobuningi bevele endaweni ezijeneye zeZimbabwe bethatha umhlabathi kulindawo. Ngokuthatha amasimu kakhulu uSilingo Ndlovu oleminyaka engamashumi esishiyagalolunye lambili 92 ngabathi bangabalweli benkululeko kwenza izakhamizi zavusa umsindo zilwisana labantu laba. Uyakhala ukhulu Ndlovu uthi kakwazi ukuthi kwenzakalani.
Ke ngiyabuza wathiwa umhlabathi lwa wathathwa umsobho. Lapho isimu yami khona yilokhu isiyayo. Kumele ukuthi yena achiye yona indawo yami. Ngoba kashiwo yakhe ngeyami, nafikela pa 81.
Ingane kaNdlovu uthi mkhosi Ndlovu udingwa yilaba bantu okuthiwa bafuna ukumsusela amanzi.
Ucele ukuthi izakhamuzi zincedise, ngoba ubaba ufike kule ndawo. Esethele ijaka la esaqinile njengami.
Unkosikazi Dokotela Ncube ongumakhelwane kaNdlovu uthi laba bantu bebedinga umntakaNdlovu ngamehlo abomvu.
KungamntakaNdlovu wamswela wathi hawu uhambile, wathi umtshele ukuthi asifunda kumbona ichazi kuyena lani ndawo. Bathi bama-ovethi, ukhulu wahamba emapholiseni. Wafama polisa hati buyela kusebhuti.
Banengi abakhala ukuthathelwa imizi lamasimu abo. Ugogo Mancube uthi walwa lonobhala webandla lezanu PF kulendawo ezama umthathela umhlaba wakhe.
Sithe nzima esuza lapha sithe sifika de kuright. Ufika ukuthi sokulomuntu ofakwela. Ungathi uyavuza umuntu uyakutshela ukuthi uphiwe ngomunye. Uzanyamalala. Uzangona ukutrosify. Siyakutshela lokhu thina. Mina sivele sendindele ukufa vele siyakutshela khona ukuthi uyangena crossfire lapha Msalukazi.
Mnumzana Melody Sibanda ngomunye wabazihlalisa kule ndawo.
Nani la mazwi amaningi umntwana omncane angihambeli phambili kwezinye izinto kodwa okusalayo. Konoko okukhulunywa yikho okwenzakalayo mina angilawo amaningi.
Umkhokheli webandla lezanu PF kule ndawo omunye ezakhamizi ezithi ubisa abantu bokuza ebathengisela umhlabathi umnumzana Njalana Mangobongobomoyo uthi yena kafakanga muntu kule ndawo wathunywa yinkokheli yebandla lakhe ukuthi ibone uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu.
Holy team kulu nguye owandandayo la. Ngithe sembulawa ngamehlo, semvele esibhedlela, semvele phakamehlo, ngafika abantu sebefakwe baba yivenkeleni. So mina kwaphithi icala lami yilipi. Ukhona usobhuku wababizayo.
Usobhuku wakule ndawo kavele 2A, umnumzana Luta Chuma, uthi abantu bezanu PF sebazifakela omunye usobhuku.
Sesixabana, basithathela la masimu, basivala le mgwaqo, basivalele yonke into.
Usobhuku obikwayo ethathela abantu umhlabathi umnumzana Thomas Phezi encedisana nalowo othi wayengumlwelo wenkululeko umnumzana Walter Ncube balile ukukhuluma leStudio 7. Ukhansila wakulindawo umnumzana Tapson Zwelonolo Moyo uthi abantu bezanu PF bazenzela santando ensuza bethengisa izitanda.
As a member of the party, you are allowed to say to any Jack and Jill, Jack said, 10,000 rands, 12,000 rands to 15,000 rands. Ama polisa alapha 2 out of 10 za illegal settlers. Ipolisa nxa lizaba illegal settlers liniwe indawo yokwakha umuzi under the tree by any ordinary person. Do you think is that a police?
Umphathi Ntambo wesebenza emathelen North njalo umgcinihlalo webandla lezanu PF kulesi sabelo esigoqela indawo le yensuza uthi ngamanga luhlaza ukuthi abantu abathathela abanye indawo zokuhlala bathunywa libandla lakhe.
Ngabantu abazenzelayo ngoba abafaki abantu mahara babe babhadalisa konke lokhu kuyikuganga. So thina njengephathi njengegovernment imele iphathi emathebeleni ethi mele uhulumende asithumele muntu ezephathi uhambe egamula and labo bantu kufuze beripoti emapholiseni.
Izakhamizi eziningi ensuza zithi zihlalele evalweni zisesaba ukuba zizathathelwa imizi ngabantu bokuza okuthiwa basetshenziswa ngabanye abantu abakubandla lezanu PF. Ngibanethito 7 ensuza igamana ngu-Ezra Jesus Bar.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Kusukela ngomfumfu nyakenye, abasamuki beqembu leHouthi abasekelwa ngohulumende waseIran bahlezi behlasela imikhumbi ethwala impahla edlula eBab al-Mandab phakathi kolwandle lweRed Sea leGulf of Aden. Abahlamuki laba bona abasekela iqembu leHamas futhi bephikisa ele-Israel balezikhali ezigoqela amabhomba lama-drone asebewasebenzise ukuhlasela imikhumbi engamajumi ayisikhombisa. Sebebulele abantu abane abasebenza emikhumbini njalo bathumba abanye besithi bafuna kumiswe impi ephakathi kweHamas le-Israel. Ngokutsho kogatsha lwe-Israel olubona ngezomvikela, kuze kube namuhla abeHouthi sebehlasele ele-Israel besebenzisa izikhali zemoyeni kuzehlakalo ezedlula amakhulu amabili. Inyathelo elihle lokwenqabela iqembu eliyingozi ikulincitsha ithuba lokuhlasela. Kudaba lwamahawuthi, lokho kutsho ukuvimbela leli qembu ukuthenga izikhali. Njengoba izikhali ezinengi ezisetshenziswa ngamahawuthi zivela kwele Russia, eChina lakwele Iran, ukuvimba ikhono lokuhambisa lezi zikhali ngenye yendlela zokwenqabela leli qembu ukuzifinyelela. Ngakho, ugatsha lwe-US State Department solwethese abantu ababili izijeziso zenotho kanye lamankampani amane aphatheke kudaba lokuthengwa kwalezi zikhali. Inkampani yakuqala i-Al-Shahari United Corporation Limited. Inkampani yakwele Yemen le iphathise amahawuthi ukuthenga izikhali kwele China lama-drone. Enye njalo inkampani ephansi kwayo esebenzela kwele China ele Guangzhou Al-Shahari United Corporation Limited yaphatheka ekuthengweni kwalezi zikhali. IGuangzhou Al-Shahari ilawulwa inkampani ye-Hong Kong Al-Shahari United Corporation Limited. Womathathu amankampani la etheswe izijeziso zenotho phansi kweziqondiso ze-Executive Order 13224. U-Ahmed Kaleya Yaya Al-Shahari laye wetheswe izijeziso ezifanayo ngoba eyisiphathamandla se-Hong Kong Al-Shahari. Usomabhizimusi wakwele Yemen, uMeha Yaya Mohammed Mutaha Al-Kinai, ungumqondisi wenkampani ye-Yemen Telecommunication Asset Company for Information Technology, okuyinkampani ephathisa iqembu le-Houthi ekuthengeni izikhali. U-Al-Kinai lenkampani yakhe labo betheswe izijeziso zenotho ngesizathu sokuphathisa ama-Houthis. Ngenxa yezijeziso lezi, impahla yabo yonke efinyelelwa nguhulumende weMelika isibanjiwe. Ama-Houthis asebenza lamazwe afana lele China le-Hong Kong ukuthenga izikhali eziyingozi. Kutsha umnumzana Brian E. Nelson, isiphathamandla sogatsha lwe-Treasury for Terrorism and Financial Intelligence. Uqhubeke wathi, elemelika lizaqhubeka lijezisa labo abancedisa ama-Houthi ukwenza imisebenzi emibi.
Le imibono kahulumende weMelika.
Abadala bathi lithulelwa ebandla. Nansi ithuba mahlabezulu kuhlelo Live. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lezincwethuzo ezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. NgoLwesibili silani ke nje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
NgoLwesithathu ke,
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
NgoLwesine khona kwenzakalani?
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyisuzeni Bomama. Lilami uSithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavela Simhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulabjo ngu-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 A Voice of America. Sisakaza ku-radio, ku-Facebook nakuwebpeji yethu ethi www.voandebele.com.
Izakhamizi zenkayi Gwanda, Jolojo lezinye izigaba eMatabeleland zithakazelela inhlelo ezigoqela ezokulima lezokunika uzulu ukudla eziqhutshwa nguhulumende weMelika. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende weMelika ebambisana lohlangothi olubona ngenswelo zikazulu olwe-United States Agency for Development lezinye uqhuba uhlelo olwaziwa ngokuthi amalima loko esigabeni sebhinga Wange, Lupane, Ngai, Lecholocho, kulemizi efika phose inkulungwane ezingamachumi ayisichiyangalombili 67,000 ephansi kohlelo lolu olukhangelane lokuthi kube lokudla okwanele abalambayo sikhathi sonke njalo kusetshenziswa indlela ezichiyeneyo zokuholisa uzulu ukudla kanye lezokulima. Lungakasungulwa uhlelo lolu kwakulolubizwa ngokuthi ngamalima olwaluleza khamizi ezedlula inkulungwane ezilikhulu 118,000 ebulilima, eGwanda, eMangwe, leCholocho. Kulabantu abaningi abathi ziyanceda kakhulu inhlelo lezi. Omunye wabathakazelela inhlelo lezi ngunkosikazi Sihle Nhliziyo ohlala emadlozi enkayi esabelweni semathebelele North.
Siholela eGwenuchena Clinic. Sihola amafutha leporridge. Sokusincedise kakhulu.
Unkosikazi Thandekile Ndebele laye uthi waqala ukuthola amafutha lempuphu yelambazi elenyanga ezine ezithwele.
Ukuhola lokhu sokusincedise kakhulu. Kuncedise kakhulu uSiya ngendlela engimangalisayo lami. USiyabonga usethola ukudla okulomsoco. Uyakhula kuhle sibili.
Uhlelo lweamalima loko lukhangelelwe ukuba luzanceda abantu abaningi ngesikhathi sendlala enkulu eZimbabwe ebangwa isikhudumezi somkhathi eseEl Nino. Umqondisi weRural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu uthi uhlelo lolu luhle kakhulu.
Indlala ivele igxile ebantwini bonke. Kungakho ke ukunika abantu abalutshwana kwenza abanye inengi lisale liphakathi kwendlala esabekayo.
Ingcwethi kwezomumo womkhathi lokwenqabela ingozi uMnumzana Everson Ndlovu ongumbalisi ekolitshini yemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology uncoma inhlelo ezehlukeneyo eziqhutshwa nguhulumende weMelika emathebelelendi.
Engikujabulelayo ngalolu hlelo futhi sisakhuluma nge-improved nutrition ikuthi lutagete omama abazithweleyo, omama abamunyisayo, labantwana ba-under 5 nabantu abadala sebekhulile. Njalo abadala ngoba sebelima kuma-irrigation sebekwanisa lokuzifidela abantu ababo esikolweni.
Isikhulumi se-amalima loko uMnumzana Keith Moyo uthi uhlelo lolu lokutholisa ukudla abesifazana abazithweleyo, abamunyisayo labantwana.
Sisebenza njalo ngokuthuthukisa umsoco wokudla kwabantwana. Okunye esikusebenzayo yikukhuthaza ukuhlanzeka emizini nokukhuthaza ukumelana lokuguquka kwesimo sezulu ngokuphatha kuhle imithambo yemvelo kanye lezokulima ngendlela ezifaneleyo.
Ezinye inhlangothi ezikuhlelo lolu ngeBureau of Humanitarian Assistance ebambisana leCNFA. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo uIsaac Mpofu loRutendo Nyahora abamelele Zimbabwe emidlalweni ye-2024 Paris Olympics bakhangelelwe ukuba bazancintisana nabadabuka kwamanye amazwe emidlalweni wokugijima umango omude kusasa kweFrance. Ababili laba bathi bazimisele ukuthola imendulo ezilohlonzi. Okwamanje akula ngitsho loyedwa odabuka eZimbabwe usethole imendulo emidlalweni le. Zokwisikhathi zokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Basakazi, basakazi, itshona njani basakazi? Hayi, siyatshona basakazi. Jabula kakhulu basakazi, ngisinikeza indaba ezimnandi basakazi. Jabulela kulabo abasisapotayo impela ngento eyenzakala ezinye. Silapha mpela eSouth Africa but siyahlupheka. Walubona mpela uhlupho. Inkinga enginayo ukuthi bona labo iziphathamandla ezimbiza ngobaba umnango wakho. Akangizowani kwembiza sithi u-Emiston utambuza umnango wakho akazi. Izothiwa ngubaba. Kwabe uthotha umuntu wangikhona umncane umnango wakho. Yena umdala. Njengoba azibona nje zonke nje imihlathi leyo omile. Kodwa azosithi baba kumnango wakho. Izo lami ikuphela mizi ngethusayo. Wena uyebiza umnango wakho ngobaba. Ayi, nami ngiyakuqala lo mbuzo njalo. Abanye abantu babiza ama-president amagama abo. but in Nanimbiza or Bab. You open ones with the neighbor Pavan to what it do Bab.
I live Ranja Lichon and Janava Saras Bamba Studio Safi. I Linjan Gonapo Kids, Wonk, Linjan Gonapo, Kuli America. No Kuruma, which was one and Lap in South Africa. In doing looking mangas and looking like the news is Studio Safi every day. Yes, I would try you this in Bapi to Nanga with a wheel that came. Some of them don't have a little bit of a loom and so to Lunyara, Yaraga Tialum. Now we visit Nogota as the seat of industry because Wogama interests as the Lagobla, Sayara, Sinan, it Nogobla. I want to make it about Pakaman.
The Aves, whatever, oh, our tongue, my youth, and old tongue, Munashiro, Utanunganga, I was showing a landmondo, or a candle cook and in a rentate, who still I know what to lose, so I are at it. Shall I are at it, Nasunk? I didn't know I was shy. It was the place of Varaman to him, Zilambia, Shoulders, and telling us a child in Paramangas, the city, Munanga Kogumeras, Busser, who's away for good 20 days. I have Antonavangang and Ganyan is under numbers of Kurumu, Ganyan, and Yangalo. I know I could miss a local tongue or two bell tongue or petty to the tongue, but no good to be all right. I did a man than I get as it is then going to my house.
Labo, Abaye, Babala Lady, rescue the 7, Besipa, Imbono Yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Wikelo was a Friday living is Lekambule, Istanbul, Kospen, Lelkambu. It was a Cholo, Chogota, the Tula, the West South Africa. Lapalipete, the Letelalo, Lokala, Elisito, Estivava Lazaro, Jalo Liti, Isakotula, Elisbili, Open and Wenyang. Now, Umpoli, Walikambu, Pulling Sanin Pofu, Ekota, Lontuka Melikomo, West Studio 7.
Basalwane ngilanga selela iJerusalema 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 iJerusalema.
Ngiyabingelela kuzindawo zonke elikuzo abantu bakaThixo. Ngizazisa nami emphakathini ngizethula ukuthi nami ngikwazi ukungena ebantwini ikho engingakudlulisa okwasekuqaleni.
Ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana nani balithola njani
inamba engizoyishiya i 0810033468 inamba esitholakala kuyo ku WhatsApp na kuma calls iyatholakala siyabonga futhi ukuthi uma lingaseluleka izandla lisichaze ukuze lathi sikhule
abalandeli ubatshela wapha amazwi
kubalandeli bakhulisa abaculi bakithi kuze lathi sibe nento enhle ezweni lakithi kuthi indawo zonke noma ungabe uphi umculo ufanele ukuthi asapote njalo ufanele ukuthi abantu bakunikeze ithuba bazwisise lokho abe esuka eza nakho nokuthi bamsapote bamkhulise bese ngibonga kubaphathi bomsakazo we-Studio 7 ozama ngamandla onke ukuphakamisa abaculi noma ukuveza abaculi bakithi emphakathini bonke abasebenza ngemihlakazo ngabe ngahlala bekwenza lokho
obuhlungu bazalwane okuphila kungelathi abanengizelu ngengenaye uJesu abanengizelu I'm not going to be able to do it.
Jesu ubusumazalwane ukuphila ungena Jesu ubusumazalwane ukuphila ungena Jesu abanengibelu
Siyabonga ntukwameni komo elulungisana impofu umfana kaya uyashaya sibili siyabonga kakhulu mpofu yes singakayehlukani wathi sibone esilakho kwe-live talk namhlanje sixoxa ngemidlalo ye 2024 Paris Olympics izindaba zethu ebezikhokhela namhlanje inhlanganiso ye-Amnesty International ye-United Nations isigodlo semelika eZimbabwe labo zokholo bakhala ngokubotshwa mahlana kwabantu kwele Zimbabwe sikuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembu usithembayo uGibbs Dube lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yezimbabwe